manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 25/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nahuru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy kuti government inodawo legitimacy kunana African Union inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika. Saka iyo nyaya yekuti ivo kana vanotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvakupisa.
Bepa na ure standard rinoti vamugabe vanoti vamunangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yekubviswa kwavo pachigaro nemauto VMDCT vanoti vari kushamisika nezviri kubuda muSunday Mail zvekuti vachamisa vanoda kusungwa nemapurisa Munhau dzemitambo tichakupai zvabuda pamutambo weDynamos neIslanders mufinal yeZimbabwe National Army Charity Shield. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa nau restandard nhasi raburitsa mashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu vakauya pamhemberero yebavhude ravo kuumba kwavo kuBorodeo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vainge vavakumbira kuti vaite navo musangano vachidawo kuti vaMugabe vazovabatsira mukutsvaga rutsigiro musarudzo. VaMugabe vanonziwo vakati mhuri yavo iri kushungurudzwa nehurumende yavaMnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri vamunangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri webato reZANU PF. Asi vachitaura kuAU vamunangagwa vakati vaMugabe vari kubatwa zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi tikavabvunza nezvemaonero avo.
VaMunangagwa vanenge vachiita kuzama kuti nyaya iyi isarambe ichienderera mberi nokuti inogona kupa zita rakaipa. Kunyika.
Kana muchiti inopa zita rakaipa kunyika munenge muchiti kudi apa vamudzeki
nyaya iripo ndeyekuti vakomana vemauto pavakaitazo vakaita musi wa 15 November vakati havana kubvisa hurumende yavaMugabe nechisimba saka izvozvo ndo zvavanoda kuti zvirambe zviripo vari kuti zvavakaita asi mauto akauya asi vanhu vakaita kuti zvidai asi vaMugabe kana vakaramba kudaro zvinoita kuti hurumende iyi isvibe yavaMugabe yonzi yakapinda nechisiyai hurumende yemauto
sei vaMugabe vaakutaura nguva ino isemaonerei
vaMugabe vaakutaura kavanga vasati vapuwa mukana wokuti vataure handisi kuti vangaona mukana izvozvi ndo pavawana mukana nokuti takauya mukuru mukuru weAfrican Union
vaMugabe vachine vanhu vanovatsigira here zvekuti vangakonzere matambudziko kubato reZANU PF musarudzo
zvinogona kudaro asi haisiyo nyaya chete mukatara pendinoti zvinogona kudaro mitaura kuti panogona kunge pane nyunyuto kune mamwe matunhu hatizivi kuti vekunana Mashonal and West uko kumusha kwavo kuti vakafara nazvo here zvavakaitwa ivo mwana wekumusha kwavo saka izvozvo zvinogona kukonzeresa asi nyaya huru ine chekuitavo neyavanoti legitimacy kuti government inodawo legitimacy kunana African Union inodawo legitimacy kune dzimwewo nyika saka iyo nyaya yekuti ivo kana vanotaura kuti ndakamanikidzwa zvinobva zvapisa nyaya yakatitaurwa naivo vamunangagwa nemauto kuti zvakaitika pasina matambudziko nokuti ndichaona kuti wakati zvakaitika murunyararo wakati zvee hapana vanhu vakaburawa zvamudzadzi wakuti vanhu vakamanikidzwa nezvimwe zvakadaro.
VaEnesta Mudzengi inyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vanga vari parunare muHarare. Mutedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vanoti vari kushamisika nemashoko ari mubepanhau reSunday Mail ekuti mapurisa anoda kusunga vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa. Bepanhau iri rinoti pane vamwe vakuru vemDC vari kuda kuti vachamisa vasungwe vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kubhoera yakaona mumwe mutevedzeri webato iri vachizvitiwo vari kutungamira bato Muzvare Tokozani Kupe nemunyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vachida kurohwa nevamwe vechidiki vebato iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata Muzvare Kumalo.
Kana zvichinzi pane mhosva ndobasa remapurisa kuti vaongorore kuti zvinofamba sei. Inga president anika vakazvitaura wani chebati ndatetumira mauto angu kuti aende pasi onoongorora kuti chii chakaitika chikaitwa nani endi vanhu vacho vachaoneka kuti ndivo vakazviita vachaoneka vane mhosva. Saka president anika vakusunga kusungigwei kuumbuu hunoratidza kuti ndivo vangava nevanhu vacho huripi imhosva here kutungamirira MDC here haisi mhosva endi vanhu vacho kwavakapinda vachivarova marove varamba vachiudza ruzhinji vanhu vacho ivava vangativaudza kuti taivazokurova tikatumwa naChamisa vanhu vasadero ngatiteedzere mutemo zvavo zvokuti zvinhu zvari nhasi vanochema ichironda ichi chegumbu mangwana chachironda choite ruoko kusvira mangwana wamusoro kunyaya yavo chaiyo chaiyo ndeipi shuwa hama dzangu tikapedze nguva maZimbabwe pazhapo tichiteerera vanhu vari kuramba kuti tishandure magariro evanhu muZimbabwe vanhu vatambura nenhamo mabasa hakuna vana vapedza mayunivhesiti vari kutengesa magichikadzi parodhi zvipatara zvakuti uraya marodhi akutouraya vanhu zvikoro zvacho hakuchadzidziki magaka nokudika shuwa tingapedze nguva tichitaura nyaya dzevanhu vari kuda zvigaro because ivo ndo vakakosha kusvika iko kupfuura 15 million Zimbabwen hama dzangu handizvo zvatakapomera bato reMDC hai handiyo shuviro yababa tsvangira iyoyo shuviro yacho yanga iri kuti vana vemuZimbabwe vabude munhamo iyi.
Asi semanzwira amuri kumboita mapurisa ambodaidza vachamisa here kana kuti vambotaura nebato renyu nezvekuferefetwa kwenyaya iyi?
Kuti sizo officially zvepati hapana tare hapana tambe yakadaro yakakaona kazi mapurisa achatambosvika kuda vari kuuya.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vari parunare muHarare. Vakanyora bvunzo dzeOlevo vari kutarisirwa kutanga mangwana kuti vaende kuzvikoro zvavo kuti vanotora zvavakabuda nazvo mubvunzo idzi. Mashoko aya ataurwa nasachigaro weZimsec. Bvunzo idzi dzakamboita mutauro mushure mekunge Zimsec yati bepa rechipiri rechirungu kana kuti English Paper 2 ridzokorerwe sezvo painge paine vamwe vaifungidzirwa kuti vainge vabiridzira. Asi dare repamusoro rakapa mutongo wekuti hadzifaniri kudzokororwa. Mukuzeya nyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe.
Hongu mashoko atanzwa ende uye marivhasi atakamamirirawo nemetso matsvuku sevanhu vanodzidzisa vana tinenge tichida kuona kuti vana vedu vakapasa zvakadini asi tinoona kuti pass rate iri kunzi iri pa26.35 zvinoreva kuti yakaderera tichitarisa pass rate yegore rakapfuura yanga iri pa27.92 saka isu tinofunga kuti zvinhu zvakawanda zvinopa kuti mapass rate aderere kumwe kulika kwamaizamo mamishini kumwewo kuti varairidzi for the past 6 years havasati vambopiwawo kana salary increment saka vanonetawo nebasa maclass zvekare munongoziva kuti ministry yakasuspend kupa maclass sizes kana kurikuta mamwe maticha saka maclasses ari anonzi pachirungu bloated maresources akatesera kutengwa navakoltat hamuna maresources muchikoro
tinonzwawo vamwe vabereki vanotaura vachiedza kufananidza bvunzo dzaisinyorwa dzecambridge dzekumashure uko nedzechizvino dzaakunyorwa dzezimsekis musiyano wadzo uri pakudii uye zvinoenda nekuti zvinofamba seiko
ndinoona kuti musiyano ndokuti education yonyanyisa kuratidza kuti yanyanyo kureruka kuti mwana anokwanisa kuwana zvatechero 15 A's asi asingakwanisi kuti kana akwanisi kurarama muupenyu education yainyorwa kudhara yaiva kuti mwana arodzeke njere kuti akarodzeka njere idzo dzomuupenyu akasangana namamwe matambudziko ako anokwanisa kurizina ine better manner kuti asolve matambudziko aanenge adini asangana nawo mukatarisa education yakudhara zvekare yaitraina even mwanawo kuti paanopedza kwakuna nahome and craft vana craft waikwanisawo kurarama muupenyu hwekuti mwana anokwanisawo kuveza job anokwanisa kuveza kei zvinhu zvinomubatsirawo mukurarama kwake zvikuru se kana achigara kumaruwa saka education yongoramba ichireruka ichingoreruka yanga yoda kuti ipandudzewo asi even iyo hai ya Cambridgeyo yanga yakangotraina zvekare kuti vanhu vakawanda varamba vachingoenda mberi isinawo yatingati technical and vocational training saka matechnical and vocational training ndo anonyanya kukurudzirwa iko zvino but anesa ikozvo ndechekuti iko kunonzi technical and vocational training kwacho kune kusina zvacho zviri technical and vocational vanhu vane vachingoita theory saka zvinoda kuti zvinopa kuti vana vadzidze zvinge zviriko
avo vanga vari Dr. Takavafira Joe vachitaura vari parunhare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mvura iri kunaya mune dzimwe nzvimbo ichabatsira kuti vamwe varimi vakohwewo zviri nani. Zuva ranga rapisa zvirimwa zvakawanda kune mamwe matunhu munyika zvekuti panga vachirwa kuti panogona kuita nzara inotyisa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Mvura iyi iri kunaya iko zvino iri kubatsira zvikuru takatarisana nezvimwe zvirimwa zvanga zvaakupedo nekutsva zvachose zvizhinji zvacho zvasimuka tichitarisawo zvekare mafuro kumombe tiri kuona kuti mafuro edu asimuka zvakanaka ndidzo mombe dzedu dziri kuonawo mvura yekunwa pamwe chete nemafuro akanaka saka iyi mvura yauya panguva yakanaka nokuti atakanga tatarasa mwoyo tichifunga kuti gore rino hatina chatinowana
asi varimi vanoona chekunonga-nongawo here tichitarisa zvirimwa zvakaita sechibage kana kuti zvinenge zvatinonokei
kune dzimwe nzvimbo zvati zvazononokei takatarisa kunana masvingo kunana matebereland nekumidlands takaita tichidzika kuenda kunana mwenezi mberengwa tinenge tatinonokei zvedu zvizhinji zvacho zvanga zvatsva asi nechekumusoro tire varimi vachanonga-nonga apo neapo
niko kukwachona kwatiri kuti kwakatsva vakarima zvirimwa zvatinoti small grains zviyo mhunga avo vane chokunonga usina chaiko chaiko ndovaya vakaenga vaidza kuita chibage kunzvimbo dzandinotaura idzodzo.
Ko iko zvino zvii zvimwe zvingarimwewo nevarimi kuti vaone chekudya?
Varimi vamwe vanokwanisa iko zvino vanokwanisa kunge vachiisa sugar beans ndo dzingaita panguva yakaita seiyo ino. Saka vazhinji vevarimi vari kumanya manya nenyaya yekuti vadyare sugar beans kuna namashonaland east west central ndo kwandiri kuona kuzhinji kuri kunyanya kuitwa izvozvo kudyara sugar beans munguva ino.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria pari parunare muHarare. Iko zvino tokupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo chirongwa chatinopiwa naIvan Zininga.
Kwazwai muri yeZimbabwe, muri yeStudio 7, ndino kuchingamidzai muchirongwa chenyu chesvondo rega rega chevechidiki cheyouth chatinotaura nevechidiki vane zvavari kuita pasi rose vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Inini ndinonzi Ivan Zininga, ndiri muWashington DC. Nhasi ndaita rombo rakanaka yekuti titaure namukoma Tembani Mubotwa vanoita inonzi designing vari kuZimbabwe uko. Mukomana wechidiki tinavo parunare, timbokurukura zvishoma. Mukoma Tembani, chaita kuti ndikutsvagei tikurukure kudai ndechekuti kunze uko kune vechidiki vari kushaya kuti ko murume uyu akazvikwanisa seiko kuti asvike paasvika apa. Taona maakutevererwa nemazita makuru muindastiri yenyu yedesigning iyi. Zvakambovambira kupiko zvekuti muzoita designer?
Zvekudesigna izvi ndainge ndisina kuzvirongawo baba zvadi ndinongozimba kuti zvirongwa zvamwari. Zvakatarangira pagenora chaiko apa, pagenora ndabezoona seguro kuti onditengetewo shopu yavo nevanhu vavaisona vakati aora romo kuti siku matetakazopindi handina kuvawo kuto rudo rwekusona kuchabva rwangoibata ko zvanda kutongofara kutogarawo pamuchini ndatosona-sona hapona ndapedzawo fomfo yangu yandaiitawo.
Saka mukoma Tembani, mirai ndidzoke mbichana pamataura apa. Makatanga kuita rudo rwekunzwa kuda kusona ndobva mawedzera mukati tiregai ndichienda kuchikoro ndinonyatsodzidzira zvinhu zvese izvi.
Chakaitika ndechekuti mushopu mandairara maseguru kuzenora hanzvadzi yamai mainge matele aisona but chandina kufarira ndechekuti zvinhu zvavaisona vanjiza zvinhu zvandaisanya kufarira kunge ndikakwanzira kuzvipeta kozi ndainasona zvinhu zvakasonwa zvahazvi azi unoziva chii zvakasonwa nechii zvakapinda mushopu waiziva musiyano wacho uyo
iwoyo. Ndo pamakazoenda kuchikoro mukanonyatsodzidzira kudesigna manje?
Ndo pandakazowana chikoro chandazoenda kwachirwe mandikanda kutodzidzira kudesigna.
Muri kusouth Africa ndo pamakatotangira kutotanga kudesigna zvinhu zvenyu mega?
Ndakaenda kusouth Africa 2004 ndo pandakanga ndatolonja clothing label yangu yekutanga ende gore racho iroro ndakatowana macelebrity vanhu vanozivikanwa veikoko vakupfeka zvihembe dzangu.
Ndivanani vamai dhizainira mukoma Tembani?
South Africa munhu wandakatanga naye mukuru anozivikanwa aimba yezvechitendero anonzi Huyu Mukwena akazvishaya zvake but vazhinji vanomuziva.
Taimuziva chaizvo, taimuziva zvikuru.
Munotiri Mushakabvu nonzi Samara.
Aha, taimuzivawo chaizvo.
Takazviita futi maekosati and second one akashaya futi akashaya zve last year. Apart from that vaibude mutv umo muna mageneration ndashandawo negeneration ngeimo drama inoitiko kusaya kutizafrica
vanhu vakawanda vanoiziva generations chero kumusha uko vanoionawo chaizvo.
Vanoiona chaizvo nana Muvhangowo vanotaura chizvinda zvandafanira nekushona mbichana.
Ndimi munosona hembe dzavafuu here dziyadziya musanda watate
chikarekta kana kuti munhu anenge achizo8 anenge aitoni kwa hivyo na angu taka ino doi gajiro wa odro kuyembi ya tani shima jena kwa hivyo chiyeto wopi ya mjora diyo kare za chora ikano kana kazi ikana kazi za chat kwa sunji ya tako cha puda hivyo jim chat mingata chata sada chiche na hivyo jim ya chata ni wano wata vungila ripo kuhuwa na kwa mwusuna hivyo jima kare za mwusuna hivyo ikana kazi za maizu wati ya zine zikizo itika kwa mbine za mimi mbezi mchipio hivyo kwa mwusuna hivyo hivyo ya jakre
nguwa yedu ndo ya kutitira majerasi regaiti kwa nasti gumire pana hapa tende wa tereri kutaka hizu wakare rimuzivara tine taka sununguka tigora amba wakare tichikurukura njinda kutenda hizu kurukuwe nesu mchirongo cheducha nasi kwa tanga tichikurukura na mkoma tembani mugochwa designer mkuru maru kusimu za mureza we Zimbabwe goa nukteke za wana japreza katisanga nesu ndurino ya tichitaura wakare na mwewe chidiki anukuone kanyi mfaro nasi jinonzi Evans Zininga dirimu Washington DC.
Tinotenda Evans iko zvino tochimboenda kuchikamu chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa natanonoka wande weStudio 7 na Reverend Dr. Kenneth Mutata veLutheran Church uye vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu
Yesu simba rangu unondipa simba.
Manera kanaka vatereri ini ndiri tanonoka wande ndichikuchingamidza zvekare nomufaro muchirongwa chamunofarira chezvechitendero
kana ndakaneta
chipita zvakufamba ini mari makanaka unondipa simba.
Nhasi tine rombo rakanaka tiri kuita hurukuro na Reverend Dr. Kenneth Mutata munyori mukuru kana kuti Secretary General weZimbabwe Council of Churches. Dr. Mutata, tinokugamuchirai nemufaro.
Thank you. Tinotenda wande kuva neni pachirongwa chenyu.
Tisati aenda mberi, Dr. Mutata, mungatitaurirawo here kuti Zimbabwe Council of Churches yakatangwa rini uye chinangwa chayo chiri chei?
Zimbabwe Council of Churches imubatanidzwa wemakereke 26 nemaassociate members anosvika ku10. Yakaumbiwa 1964 kubveru munguva makereke anga achitambudzika nenyaya yekuti matongegwe enyika vachena vachishungurudza vanhu vatema, kereke yaifanira kubate sei nyaya iyoyi.
Tinoona kucatholic church kuti Pope Francis vari kuedza kugadzirisa nyaya yemafata anonzi haana kubata vana vechikomana zvakanaka. Inini mukanzuru nenyu, kana zvakadai zvikaitika munoita sei?
Mukati medzikereke dzedu mamember churches eZimbabwe Council of Churches munomuka nyaya dzakaita sei dzodzo? Kana iri nyaya inenge iri nyaya kanangana nekereke imwe chete, kereke imwe neimwe inogadzirisa nyaya yayo pachayo, kana zvichibvira kuti pane munhu akapara mhosva, vanofambisa kugadziriswa kwemhosva iyoyo zvichivambirana nebumbiro remutemo wekereke yavo. Tinoziva kuti pane vafundisi vane mhosva dzavakapara dzine chokuitawo nokubata vana chibharo nezvimwe zvakadaro. Tinotoziva nyaya mbiri dzakaitika kumakereke mamember churches edu mamwe maviri, vafundisi wavo vakasungwa vakaenda kujeri.
Dr. Mutata, pane vanoti chechi dzinosimbisa uye dzinokurudzira kuregerera anenge akutadzira, asizve vanoti chechi hadzizoiti hanya neuyo anenge akanganisirwa, munoti chinyi nazvo?
Ndofunga inyaya inorema zvikuru nenyaya yekuti dzimwe nguva makereke anomanyira kuchenesa zita rekereke nokuvanza nyaya dzinenge dzakaita sei. Asi chakakoshawo nechokuti kereke inge ine maprograms kana kuti urongwa hwekusimbisa vana mai kana vanasikana, kuti kana pane nyaya yakadaro yaitika mukereke vakwanise kutaura vane simba, atingati maempowerment program. Zimbabwe Council of Churches inawo maprogramu akadaro avanoitisa kubatsira vana mai navanasikana kuti vakwanise kuzvimiririra nokumutsa nyaya dzakadai kana dzisinge dzaitika. Kereke ndo inofanira kunge iri conscience yesociety. Kana nyaya dzakadai dzikaitika mukati mayo, kereke inofanira kumira nedzose vari vulnerable. Kereke haifaniri kusaidzana nevanosimba, asi kuti neavo vari mukati memasocieties edu vanenge vachishungurudzwa.
dzimwe church mukadri yenyu hatina basa nokumuya kwedoro dzimwe hadzidi kuzviwa vamwe zvivanoti zvivakadzi vazhinji aiwa asi vamwe vachiti uyo neuyo ndevangu munozvifambisa sepa munenge musikatenderani kudai
diversity kana kuti kusiyana siyana kwekunamata akutangi iko zvino kunotanga even panguva yakapuruka moya mutsvene kwanzi wakapuruka akaita pamusoro pomwe noumwe vakataura nendimi dzakasiyana asi vakanga vachinzwana chakanyanyisa kukosha zvikuru ndechekuti pane zvinhu zvisiri zvisingakwanisi kukompromisiwa zvinhu zvakaita sokuti kereke ichiri kutenda kuna Jesu Kristu here ichiri kutenda kuna Mwari wekutatu umwe here Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Pana mamwe mafundamentals kana zvinhu zvatingati nheyo dzekutenda kereke padzinosangana. Pana mapractices anoinfluensiwa nenyaya yematraditions kana kuti tsika dzakasiyana-siyana dzemakereke.
Reverend Dr. Kenneth Mutata, tinokutendai zvikuru nenguva yamatipa kuzivisa vateereri vedu nezvebasa rechitendero rinoitwa nekanzuru yemachechi yemuZimbabwe.
Tinokutendai Mr. Wande.
Ini ndini wenyu Tanonoka Wande, ndichikusarisai nemufaro nevipo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Munau dzemitambo, chikwata cheDynamos chakunda Highlanders 2-1 mumakwikwi eZimbabwe National Army Charity Shield. Vanwisa kuDynamos ndikudzanai Demera naTawanda Macheka, kuHighlanders kukamwiswa na Adrian Sila. Kuti tinzwe nezvemutambo uyu, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata sachigaro weDynamos vaKen Mbaiwa.
Takatamba weekend yakapera neketi Tavarova 1-0. Iye Highlanders yakatamba nechiti nini kana 2-1. Saka takazosangana final nhasi Tavarova 2-1 Highlanders. Kuti asimudza mukombe ndisezvetenu. Unogara uchiitwa makoreja gore negore. Mutambo wangu wakatambirwa neNational Sports Stadium. Kunzwa kufara zvikuru, hapana chinopfuura kuhwina. Vakatamba vakahwina, nyamafara anenge akati nyungudu dhifita yenakidza. Saka tokufara zvakakuru semhuri yeDynamos.
Ndianani vanwisa zvibodzwa zvenyu?
Zvibodzwa zvedu chekutanga ndikati paita chibhumba zoita inenge on go. Ichinotipiwe kuti vanozotiraniswa nani. But rechipura zvovanana ndikwariti angarova kwariti kangazi. Rechipiri azokwezwa ndemera. Plus yanga iri muchibhumbu bimo tichapovhunya kuzwa tiri kuti yani chayagoya. Sapoza yanjira dzohwara dzo. Ile Highlanders vaikwalaiza nara raitwa December. Hatina kuvhunya kunoti abuiza ndiani. But tinozozwa kuti vataachifungira nezvaonekwa ndizvo zvichezvo.
Pane mari here inouya nemukombe uyu? Uyezve mari
mawinners anopiwa 15,000 maranas up 10,000 and all expenses covered.
Zvii zvamakarungira icho chikwata chenyu chedhimba regore rino?
Tingati last season takapedza tiri panumber 2 takanga tapota tatura championship. Saka ndozvinhu zvatikutarisira seDynamos kuti tikakuti titore unyange chinenge chikanzi chiripo chekutambirwa kutanga nenguva taita nhaso chihwine zvese zviripo ndokuti chikwata chichinyapodzokera paDynamos wachicheya cheya.
Ko uwandu hwevanhu vari kuuya kumitambo muri kuona uchienda mberi here kana kuti zvakamira sei pari zvino?
Challenge ingoripo ndeyekuti kesu yanga ichinetsepa zvakagadziriswa kwaane iko kesu kwaane swaiti kwaane zvakawanda wanda vanhu kubhora vakuuya manje nekuti vanorifarira havadiki havauye chete kana tisingatambo zvakanaka bati zvimwe bhora richitambwa zvakanaka vanhu vanouya bhoza havana chimwe chekuita ndivokuona nhasi.
Avo vanga vari sachigaro wechikwata cheDynamos vaKen Mbaiwa vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Aiwa vateereri, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bepanhau reStandard rinoti vaimbova mutungamiri wenyika paRobert Mugabe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavakumbira kutaura navo nenyaya yavari kuchema-chema yekubviswa kwavakaitwa pachigaro vachiti pakashandiswa mauto nechisimba. Dynamos inosimudza mukombe weZimbabwe National Army Charity Shield mushure mekukunda Highlanders 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti kurare zvakanaka vateereri, tosangana mangwana mangwanani. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendava.